mbairo uyu mbairo wandapiwa pamusoro penyaya dzandakanyora gore rakapera dzairakidza kubiwa kwaiitwa mari yaifanira kuzobatsira pachirwere checovid. Nyaya idzi ndo dzakaita kuti bukota rinoona nezveutano rainzi Obadiah Moyo ridzingwe muhurumende yavamunangagwa atarakidza kuti anga achitora mari nevamwe vanga vari involved vanga vari around him.
Kwamuri unoreva mubairo uyu?
Mubairo unorakidza kuti tinofanira kuramba tichiita basa rekufukunura zvakaipa zvinenge zvichiitika nokuti mari iyi yaitorwa imari yaifanira kubatsira vana vemuzimbabwe vanenge vachitambura madzimbuya edu anenge ari kumamisha vanhu vasingashande. Asi nokuda kwokudaro kwokutorwa kwemari vanhu ava vaakutambura iye zvinezvi tikapinda muzvipatara medu munenge musina iya inonzi PPE personal protective equipment magloves anopfekwa nemanesi mamaski pasara pekuti mari iyi inenge yatorwa. Saka mubayiro uyu unorakidza kuti tinofanira kuramba tichiita basa redu sevatorewe nhau tichirakidza zvinenge zvichiitika zvisingazikanwi nevanhu vanenge vakagara kumba.
Tiri kuona kuti munoramba muchimbosungwa sungwa, pane pfungwa dzekuti mungada kumboita basa iri zvishomanana here kuti musaramba muchisungwa sungwa?
Basa rekutora nhau ndicharamba ndichiita. Kusungwa vanenge vachida kuti tiregedze kuita basa iri, tiregedze kuudza vanhu chokwadi. Asi tikaregedza kuita izvozvo zvinobva zvareva kuti uori unoramba uchiwanda. Saka isusu tiri kuti kwete, hatiregedze basa redu. Ndo basa redu rinochengetedzwa nemutemo mukuru wenyika rinonzi bumbiro remutemo kana kuti constitution. Saka zvatiri kuita zviri pamutemo, tinofanira kuramba tichidaro. Tikatya kuita basa iroro nekuti tinozvisungwa, mbavha nemagororo anenge achipa mari inofanira kushanda muzvipatara, muzvikoro, kugadzira nzira dzedu kana kuunza mvura yekunwa mudzimba, vanoramba vachingotora. Ende ruzhinji rweZimbabwe ndo runozotambura.